Ini njini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeino misore na uzeduza nasi Movuro. Nyamavuvu 2018. Mutunga miri webato rinopikisare MDC Alliance va Nelson Chamisa vauza vatori vena umarare nasi kuti vane chivimbo chekuti Darere Constitutional Court richavapa mutongo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. Batore zano PF rinotiwo rine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda uye nasi raendesa mamwe mapepa kudare reConstitutional Court iro richatanga kuziya nyaya iyi nechitatu. Vanopikisa vanopomera hurumende mosva yekuvashungurudza munyaya dzavanoti dzakarerekera kune zvematongerwo enyika. Asi hurumende inoti manyepo kuti pane vari kushungurudzwa. Zimbabwe neBotswana dzonyorerana chibvumirano chekusimbisa kudyidzana kwadzo. Vatungamiri venyika mbiri idzi vachitarisirwa kusangana kamwe chete pagore kuzeya nyaya yebudiriro. Nyanzvi nevanhuwo zvavo vozeya danho rehurumende rekuti vanhu vane chirwere cheitsvo varapwe pachena muzvipatara zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekukwikwidzana kwezvakabuda musarudzo kuConstitutional Court uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.